vari kuswedera kure nechokwadi varairidzi nemamwe macivil servants ese vane nguva vachitambura vachichema kuti dai matiwedzerawo mari yatinotambira kubva muna 2018 tichingoimba rwiyo rumwe chete rworwo rwekuti tafa nenhamo mhuri dzedu hatisina chekuvira takutazaida vana kuchikoro. Saka kana vachiti izvezvi vaakutsvaga nzira dzekuti vowedzera mari sei, tinotora senyaya yekuda kungotibata kumeso chete asi vasingarevese. Civil servants ari kungavapa vhiki rose, ngavashandise vhiki iroro kubhadhara mari yevashandi. Kana vakundikana musi wa26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa.
Vari kugarawo here pasi nemi semasangano anomirira vashandi kuti muzeye pamwe chete?
Hapana musangano watati tambunzwa uchiitwa. Vairimbisa kuti vachadana vanotungamirira vashandi kuti vaite hurukuro vazeye nyaya yemuhoro, asi hakuna misangano yatiyaitwa nanhasi. Vaakutohwanda vachiri kutaura nevanhu. Saka tiri kuti hapachina chekunyanya vanyengerera vanhu. Havana hanya nesu, havana hanya nemhuri dzedu, vari kungozvikoshesa matumbu avo chete.
Saka muchatora kurudziro here yehurumende yekuti mbomirai kurangwa mabasa kusvika vabuda nemari dzavanenge vachizokupai?
Vana vavamutirimuvi vanenge vachitogara upenyu hwakanaka vari kueurope. Vana vavana mazvima vachidzidzawo zvikoro zvakanaka. Vana vavo vanodya vachiguta chipatara vachienda nguva yavadira. Isu tine mhuri dzinoda kuriritirwawo. Hatisi kuzotambira mashoko aya ekunyengedza kubatwa kumeso kwatiri kuitwa kuti mboregai kurangwa mabasa. Simba rega ratinaro sevashandi kuwithdrawa labour yedu. Kana taona kuti mushandiri haasi kuda kubhadhara pabasa rese dikita rese ratiri kubuda tichishandira nyika.
Tinoona kuti nguva zhinji haparakidzi kubatana kana pasvika pakuzenge vanhu vaakuchirangwa mabasa, kunyange mambozivisa kuti mabatana kuti mucharangwa mabasa. Rwendo runo mungaona here vashandi vehurumende vese vachibatana?
Runo vanhu vari kusundwa nematupu avo. Vanhu havasi kumbomirira kuzoziviswa nevatungamiriri. Vanhu vari kushanda vari paground ndo vari kuda kutozvi vari kuchazoramwa mabasa. Kana paine vakuru vemayunieni vachazenge vaakududza panyaya iyi, tinoona vachasara vari pamhene vari voga, nekuti vashandi vese vane chisungo chimwe chete chekuti rwendo runo hazvikone. Rwendo runo 26 September nyaya yedu ngainzwikwe, muhoro ngaubhadharwe, taneta nenhamo.
Pane matanho ari kuitwawo here yekuti munzwe kubva kuhurumende kuti yasvika papi nenyaya iyoyi yechikumbiro chenyu chekuti igadzirise nyaya dzemihoro?
Atonyora zverimwe gwaro, hatichatozive kuti rari chingani. Tichizivisa hurumende kuti tava nevhiki rimwe chete iri rekuti vadane vatungamiriri vemaunion vauzivise mari yavari kuwedzera inofanirwa kupinda mumaaccounts edu musi wa30 September kusati wakwana, sekutaura kwakaita vamutulimuve musi wa1 August paRainbow Towers. Mukatarisa pakuvhurwa kwezvikoro, takatokurudzira vanhu kuti vaende kumabasa, vamirire peibvei. Saka patasvika yanguva yekuti vamutulimuve ngavazadzise mashoko avo, hapachisina tsvakurudzo dzichadiwa.